Vanova employer with HSD Youth Services. Vasa Senda, and actually Baba Noder Car 500. This is no partner so far.
Zvikonzero zvaita kuti mumiswe mabasa ndezvei?
Chikonzero chavari kutaura zvinoenderana nedisposal order yatakapiwa kucourt yekuti tive tinodzokera kubasa within 12 hours. Asi vana chiremba nyika yese yemuzimbabwe tataurirana nana chiremba maererano nezvakabuda mudare relabor court. Vana chiremba vakati hatizikwanisi kunge tichidzokera kubasa zvitemo zvedu zvisati zvagadziriswa. So vana chiremba vese vakawirirana kuti hatichikwanisa kudzokera kubasa zvitemo zvedu zvisati zvagadziriswa.
Saka imi matambira sei kususpendwa uku?
Isusu zvinotishungurudza sana chiremba kuti tanga tichifunga kuti tave pane rimwe gwaro zvichienderana nekutaurirana kwedu nevatinoshandira kuti tanga tichifunga kuti takufamba takuenderera mberi takuachiva something but iko zvino taona kuti tadzokera shure I think atinoti about 2 steps or 10 steps backwards in terms of manegotiations edu mukutaurirana uku. Saka zvinotishungurudza sana chiremba sezvo tiri isu tanga tichipushawo kuti tinge tichiwana nguva yekuti titaure naemployer wedu vachinzwawo zvitemo zvedu vachitidzawo kuti zvitemo zvedu zvakamira sei. Zvatishungurudza sei.
Pane mashoko ari kubudawo ekuti danho ratorwa nehealth services board iri nderekuda kuti vange vachipa mukana kune vana chiremba vatsva vachangopedzawo zvidzidzo kuti vapinde mabasa. Zvakamirawo sei?
Vana chiremba vatsva vachangopedza zvidzidzo kuti vapinde mabasa. Ndingangoti mamembers eduwo futi eZimbabwe Hospital Doctors Association. Chiremba wese achangopinda basa kana angopedza chikoro, you qualify to be a member of Zimbabwe Hospital Doctors Association by default. Uyezve kana tiri tiri kumiririra vana chiremba, tiri kumiririra even vana chiremba ivavo vachangopedzawo kupinda mabasa because maconditions avachanoshandira mamwe chete nemaconditions atinoshandira. So zvitemo zvedu zvana chiremba ivavo vachangopedza chikoro nesu vagara vari pabasa zvakangofanana. So isu takabatana nana chiremba vachangopedza chikoro, saka tiri pamwe chete sana chiremba.
Asi makambowana here mukana wekugara pasi nemutevedzeri wemutungamiri ivo vachiwenga?
Kugara pasi nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga hatina kumbobvira kunge tataura navo. Asi chatinoziva ndechekuti takatumira mashoko edu through deputy minister vehealth and education. Ndozvakanga takaita izvozvo.